Chinga shima kitare 2002
to 2003. Tinowanzoda kunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvemagitare.
Vabereki vangu they were happy like my mom. Mai baba vangu kanga vatoshaya. Saka ndanga ndasara namai vangu. Havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigana ndagara nechimba kukwaya yemuchechi.
Mimanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga uku?
Ya, vanhu vari kutambira music yangu zvakanakisisa. Zvakanakisisa. Vanhu vari kuida zvakanyanya. Ya, chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu kuti chakanaka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, machallenges arimo akawanda. Ndingangoti kushaya support, kushayawo anokufambisirawo music yako kuti iende kure internationally, nyangwe ifeni muno muZimbabwe mazvozvaya muchaimu kuti ifambe iendewo, hapana. Anokwanisa kukulingisawo nemashows chaiwo, hapana. Saka zvinhu zvakaita kundiomerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichiita mashows. Ndiwanewo anondibatsira kuti nyange paredhiyo chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muZimbabwe yose. Unotoshaya kuti unozvitangira papi, anokubatsira ndiani. Vanondibata panhamba dzangu dzinoti 0783577433 kana paFacebook page iripo data inonzi chelamix@gmail.com.
Mune mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu here?
Mashoko amungangosiyirawo vateereri vatsigiri ndekuti rambai muchinditsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe. Mukaramba muchinditsigirawo ndinokurawo muindastry ende ndinofarawo nekuti music yangu ndoda kuti iite international. Ine zvainazvo mukati mayo.
Kari pamoyo kamunoda kuti timborola kanzwisa was a Friday kudai so ndekapi?
Chinzvimbo changu chandinonyanya kufarira chandisatsirai. Ya, chinzvimbo chinonakisa zvakanyanya chinonzi Murudo. Saka chinyora ndichizvinzwa pamoyo. Saka ndoda kuti muchiteerere mumunakidzwewo semanakidzo wangu.
Nyavara zako sepi nindiri koti pasa changu nozviziva kurara musango. Toziva zvinorwadza sekufamba mukoto kurara wega semutombe kuchiwa nemakoto. Dzimwe nguva kutoziya ndina seuso ndichirova manhapa pila iko kano ndinouya musaore moyo ndiya wangu iwewe njula. Waineva na zvesho waini ndinobuda moyo wako iwewe usapewa funduka. Nemwerera ini ndichinge ndabuda naini vanouya pedzo munzeve dzimbokuluma. Usaterere mashoko anoparadza vamwe vacho vanozoseka iwo sandaka kutopizuka kuona tichidanana mudiwa wangu iwewe waizinowe. Pamoyo semagetsi emuchina anonditokonya tokonya sehuni pamapiwa anondidaisa uya ugeze mbada chimbopedza chete ndibvawabatidza amplifaya ndokutambira kadhanzi kerudo kuchindikisa seginare mutito nekakuramba.
anofamba amwe naanenge achitofuratira kutoridzesa mwanyuwa dai warambana ipfungwa rudziko unhu une mateya kudaro akoma vamwe atifudza wange makwai.